Nasi February 19 Muvhuro, Americans vari kucelebrata President's Day and also iri public holiday. Zuva iri rakatanga risiri public holiday, but ranga riri zuva reku remember president wekutanga wemuno muAmerica, President George Washington. Akazvarwa muna February 22, 1732, and zuva ranga rakakosha kuti vamucelebrate president wekutanga wenyika ino. And then around 1879 ndo parakazoitiwa public holiday richiramba richingocelebrata iye president George Washington birthday rake. And then it was only kuma 1960s Congress payaka decide kuti no, zuva iri ngarichinjiwe kuti risaite kucelebrate birthday ya George Washington chete, but kuti ricelebrate ma presidents wose muno mu America.
Zuva re President's Day rakakosha zvakadini pamoyo?
President Day izuva rakakosha pa ma Americans anotarisa ma presidents avo achiva celebrate. Kuti vanhu vari kukwidza mutemo wemuno vachimeka chiwo kuti nyika ino inoramba iri number one in the world. Saka President's Day yakakosha, inodzidziswa kuzvikoro vachidzidza nemapresidents ese akambotonga muno.
Veruzhinji vanoritambira sei zuva iri vamoyo?
Zvakafadzawo vanhu ndezvekuti inopa vanhu long weekend. Saka tiri kuona kuti weekend iyi long weekend kuti maworkers awane pekuzorora, and also inoita kuti ipromote economy, because vanhu vakawanda vanowana zuva rekuti vambobuda vambonoshopa kuita zvibatsire economy kuti irambe ichifunction.